Ramutsvangwa vabviswa pachigaro chokuva gurukota revanozvidzi vakarwira zvungunuko rwenyika nenyaya yekuti havana maturo vamutsvangwa. Vamutsvangwa vanga vachiramba kuti vaite sarudzo dzemawo veterans. Kubva panopinda muchinzvimbo ichi vanga vatozvitaivo gogodera. Vaakutonetsana nemahovheti kumatevenland uku, vaakunetsana nemahovheti nyika yese vachirambira pachigaro vachizvita ayatola wemahovheterens. Saka ndinofunga kuti mahovheterens ari muchiuto, ari mumasecurity apparatus nemamwe mahovheterens ari munyika mese vanenge vakandoudza munangagwa kuti uyu mutsvangwa zvaakuita izvi handizvo. So mapoliticians aanotarira kuti what is their interest, zvinenge zviri muinterest yava munangagwa kuti vabvise munhu wani anyangadza varume nevakadzi vava vetiwo veterani dhani kuti vagare namutsvangwa.
Vamutsvangwa vanoonekwa sekunge mumwe wevanhu vakasimudzira vamunangagwa kuti vange vachipinda pachigaro chavari nhasi munguva yakabviswa utongi hwava Mugabe. Tingaona here vamutsvangwa vachinge vari munhu anozokandwa kure mushure mekunge vashanda basa rose iri?
Ngatibudiranei chokwadi. Kana tichitarira nezvevanhu vakaisa vamunangagwa pachinzvimbo panobva vamugabe, hatitauri nezvanamutsvangwa. Vanamutsvangwa vanhu vaingoimba vachingoita utete vachitamba. Vamunangagwa vakaiswa pachinzvimbo chavari nemauto eZimbabwe, the Zimbabwe National Army, inotungamirwa navavalerius vanda. Ende vavalerius vanda ndovanga vari army commander, mukuru wemauto ari vachiwenga vari kuchina vachizodzoka vakawana basa rabatwa navasivanda. Saka vanhu vakaisa vamunangagwa pachinzvimbo chavari katitara nezvikuru havazi vanamutsvangwa avo. Mauto enational army aitungamirwa navachiwenga.
Munofunga kuti vamutsvangwa vangapuwa chimwe chigaro here zvavabviswa pachigaro ichi chekwegurukota ichi?
Izvizvo zvakuna vamunangagwa plus zvinodhipenda nokuti vakanyangadza zvakadini. Kana vakanyangadza zvepamuongo vanombogara pasaidi kusvika vareurura vaita munhu kwaye muzanu pf wobva uzodzoka. Ivo vanozvidzwa kuti kunze uko kana vari muzanu kunotonhora. Saka kana vakandozvininitisa vakaratidza kuti vapupura pachizanu pf vanokwanisa kuwanikwa vachiita something. But for now chatinozva ndokuti vamutsvangwa vachazviminisa. Zvodhipenda nokuti vachazvibata sei, zvodhipenda nokuti mambo wavo munangagwa anoti kudii. Izvezvo handingafemberi.